manera kana kamuri yeZimbabwe ino Studio 7
tichitepenyura tiri mu Washington DC lingali chona njani Zimbabwe omuhle le yi Studio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe
sisakaza sise Washington DC
Maniro kana kava tereri, tinosangana zvakare maniro anhasi uri musi wechishanu ndira 31/2020. Makateerera ku Studio 7 ndipenyuro inyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa ne Studio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Blessing Zulu ndiri muWashington DC nchiti ezvinezvi zviri muchirongwa chedu chanhasi.
Hapana, hakunomoripo. Vavanyodza nekuva kutumwa dzakati pari kutanga nyaya. Vagoti panvema, vano vabvo pamatero chevabvo mukana vakati baba bamuri apa. Muswaso sekeni. Kati munhu angaripo.
Mapurisa anonzi arambidza MDC inotungamirwa navaNelson Chamisa kuparura urongwa hwayo hwekutsvaira kuchitungwiza.
Education is not just about learning the standard courses offered at the school. It is more importantly about obtaining a new way of communicating with each other.
Mumwe wevatedzeri wemutungamiri wenyika vaConstantino Chiwenga vanoti dzidzo haisi kuverenga mabhuku nekupasa chete asi kuti inofanira kuyamura vanhu kuti vanzwisisane mudzimba. Mukuru weWHO muZimbabwe Dr. Alex Gasarira vaudza Studio 7 kuti Zimbabwe iri kuongorora vanhu 120 vakabva kuChina nenyika dzine chirwere ichi. Ii ndio mimwe yemusoro yenhau dzedu dzanhasi dzichiva kwamuri dzichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Mapurisa anonzi arambidza MDC inotungamirwa navaNelson Chamisa kuparura urongwa hwayo hwekutsvaira kuchitungwiza. Thomas Chiripasi uyo anga ari kuchitungwiza anotipa nyaya inotevera.
Mapurisa anga akatakura zvombo afumira panzvimbo yemabhizimusi paunit L muchitungwiza. Akatakura tsamba yanga ichirambidza MDC kuenderera mberi neurongwa hwayo hwekuparura kutsvairwa kwenzvimbo dzakasiyana-siyana munyika kuitira kuti nyika igare yakachena. Pasvika Studio 7 pamabhizimusi epaunit L panga pasara mapurisa mashomanana anga achingotenderera, uye vanhu vanga vauya kuzoona vachamisa vachiparura chirongwa ichi vanga vadzokera mudzimba dzavo. Mumwe vanhu ava amai Viola Taderera vaudza Studio 7 kuti veruzhinji vanga vabuda chaizvo kuti vanotsvaira pamwe chete navachamisa asi izvi zvatadzwa nemapurisa.
Hapana, vakatongoripo. Vakachodza nenguva mudzimba dzakati pari kutanga nyaya. Vabvoti panvema, vano vabvo pamatero chevabvo mukana vakati baba bamuri apa. Muswaso sekeni.
Mutevedzeri wemutauriri weMDC Valuku Tamborinyoka vati zvaitwa nemapurisa izvi zvinoratidza kuti hurumende yava Emmerson Mnangagwa inotya veruzhinji nepamusana pekutadza kutungamira zvakanaka kwavanoti kuri kuitwa navamunangagwa.
Izvi ndo zvinongoratidza kuti varume vari kutungamira nyika ino hapana zvinozivikanwa, nekuti zvinenge zvikuratidza kuti kutsvaira mumba nekutsvaira nzvimbo wakutongotsvaira chete kana vamunangagwa vachitsvaira. Tanga tichida kuti titsvairewo dunhu rechitungiza rino vanotungamirwa nekanzuru nameya weMDC. Tichida kuti kungoita kuti nharaunda inogara vanhu ichene, asi zvabva tonzi nemapurisa tinofanira kuita izvi chete musi unoitwa navamunangagwa. Saka zvazvinoreva zvinoreva kuti chitungiza inofanira kugara zvaine tsvina kusvikira musi wamunangagwa wavanotsvaira. Ndo zvinoratidza kuti varume vari kutungamira nyika ino hapana zvinozivikanwa. Ndaa zvakura zvikureva kuti maguta edu nematinogara munofanira kucheneswa chete musi unocheneswa navamunangagwa, enda vamunangagwa vanoita zvinhu izvozvo kamwe chete pamwedzi. Saka ndozvinongoredza chete kuti varume ava hapana zvinozivikanwa.
Vatamborinyoka vaenderera mberi vachiti sebato iye zvino vatarirana mutsetse nehurumende yavamunangagwa zvichitevera kuramba vongorambidzwa nemapurisa kuenderera mberi nezvavanenge vakaronga.
Izvozvo ndozvaita kuti titaure tiye zvino taakutara mutsetse wokuti toona kuti aiwa isi hatingangoramba tichiita zvinhu zvekuti tinokumbira mapurisa kodzero yedu iri mubumbiro remutemo kuita zvatinoda kuita munyika muno muchere zviri pasi pemutemo zvichiitwa murunyararo zvisina mhirizhonga zvinofanira kubvumidzwa nemapurisa
asi hurumende kuburikidza negurukota rezvekuburitswa kwemashoko amai Monica Mutsvangwa vati MDC kana chida kurata inofanira kuratidzira murunyararo kwete kuita zvemhirizhonga seyakaitika gore rapera muna Ndira nemuna Nyamavhuvhu izvo zvakakonzera kufa kwemidziyo yakawanda pamwe nekusungwa uye kufa kwevamwe vanhu Tsamba yemapurisa yekurambidza urongwa hwavachamisa hwanhasi iyo yanyorwa nemukuru wemapurisa munharaunda yechitungwiza Chief Superintendent S. Mujiwa iyo iri mumaoko estudio 7 yakuridzira MDC kuti ibatane nemutungamiriri wenyika vaEmmerson Mnangagwa pavanenge vachiita urongwa hwavo hwekutsvaira uhwo hunoitwa kutanga kwemwedzi wega wega mutauriri wemapurisa vapaul nyati vati tigovabata zvakare patavafonera asi pataenda pamhepo nhare mbozha yavo yanga isiri kudairwa ndakamirira studio 7 kuchitungwiza ndini Thomas chiri pasi
Mumwe vatedzeri vemutungamiri wenyika vaConstantino Chiwenga vanoti dzidzo haisi yekuverenga mabhuku nekupasa bvunzo chete asi kuti inofanira kuyamura vanhu kuti vanzwisise vanzwisisane mudzimba munyika uye pasi rose Nunurai Jena anoti panyaya inotevera
Vachiwenga vataura mashoko aya pavanga vachiparura kuvakwa kwezvikoro zviviri zvedzidzo zvekereke yeRoman Catholic muchinoi vachiwenga vati kuvakwa kwezvikoro izvi kunovhura mikana yekushandura upenyu hwevana vakawanda vachiwenga vati kudzidza hakusi kungoverenga mwana achipasa asi kuti vanhu vadzidze kuyanana mudzimba mumatunhu munyika nepasi rose
Education is not just about learning the standard courses offered at a school. It is more importantly about obtaining a new way of communicating with each other, starting with the family, community, nation, and the world at large.
Vachiwenga vati vana vose vanofanirwa kuwaniswa mukana wekudzidza pasina rusarura rwekuti uyu mwanasikana kana kuti mwanakomana.
Vanasikana vanogoenda kuchikoro sei mucharo hapana bapana nyaya yekuenda kuchikoro
mashoko avachiwenga anopesana zvikuru nezvavari kuita muupenyu hwavo nyika yose yakatarisa mumwe mugaro wemuchinhoi muzvaritsa fadzwa machiya vati vachiwenga havakodzere kurayira vanhu nezvekuyanana mudzimba ivo vari kuchibuda mumapepanhau nenhepfenyuro vachirambana zvine utsinye mukati nemudzimai wavo muzvari Mary Mubayiwa
vachiwenga havana kukodzera kutaura nezvekugarisana mudzimba zvakanaka Iwo vari kunetsana nekurambana nemudzimai wavo vachiendesana kumadzitare edzimhosva
vachitaurawo pachiitiko ichi mukuru wekereke yeRoma muchinoi Father Raymond Mupandasekwa vati kunyange vari kuvaka zvikoro vanokumbira hurumende ruyamuro rwechikafu sezvo vanhu vasina zvekudya mudunhu zvikoro zviviri zvichavakwa zvinonzi Our Lady of Perpetual Help Primary School ne Our Lady of Perpetual Help Secondary School ndakamirira studio 7 muchinoi ndini Nunurai Jena
Bazi reUnited Nations rinoona nezveutano reWorld Health Organization kana kuti WHO nezuro rakazivisa kuti utachiwana hwecoronavirus uyo hwauraya vanhu mazana maviri negumi nevatatu muChina hwave chirwere chinofanira kutarisiswa nenyika dzepasi rose kana kuti global emergency mumazuva maviri adarika chete kune vanhu vanosvika zviuru zviviri vari kufungidzirwa kuti vakatapurirwa chirwere checoronavirus ichi uye pasi rose vabatwa nechirwere ichi vave kusvika zviuru zvipfumbamwe nemazana masere munyika dzinosvika makumi maviri neina Mukuru weWHO Dr. Tedros Adhanom Ghebreyesus vanoti kunyangwe hazvo vaine chivimbo nezviri kuitwa neChina kudzivirira chirwere ichi Varu kuchikira kuti chikapararira kunyika dzisina kumira zvakanaka munyaya dzezveutano chinogona kuuraya vanhu vakawandisa. Mukuru WHO muZimbabwe Dr. Alex Gasarira vaudza Studio 7 kuti Zimbabwe iri kuongorora vanhu zana nemakumi maviri vakabva kuChina nenyika dzine chirwere ichi. Vati vanhu ava vari kuongororwa vari kudzimba dzavo kwemazuva 14. Asi hatinokwanisa kunzwa divi rehurumende nezvegadziriro yavo sezvo tisina kuzokwanisa kutaura negurukota rezveutano Dr. Obadiah Moyo avo vari kumusangano kuVictoria Falls. Mugozeya nezvenyaya iyi tabata vaimbova gurukota rezveutano Dr. Henry Madzorera tikatanga nekuvabvunza nezvedanho reWHO rekuti pasi rose ringwarire njodzi yecoronavirus.
Zvazvinonyanya kureva kwatiri ndezvekuti tofanira kushikwidza chikero chedu chekunatsa kuongorora vanhu vanoya munyika nekuchengetedza vanhu vanenge vachibva kunzvimbo dzatinoziva kuti dzine chirwere ichi tichivachengetedza kwenguva yakatarwa kana dziri 2 weeks tovachengetedza kwe2 weeks izvozvo sezvo tichinzwa kuti chirwere ichi chogona kugara muviri kwe2 weeks tisati taburisa masymptoms saka ndozvazvinoreva kwatiri kureva kuti tofanira kukwidza chikero tova nenzvimbo dzatochengetedza vanhu vanenge vabva kunzvimbo dzatinoziva dzakabatwa nechirwere ichi. Zvinoreva kuti tofanira kuve nemari yakati kuti hurumende inofanira kuisa mari parutivi yekudhila nechirwere ichi, nokuti tichaona vanhu vakawanda vanouya vachafanira kuisawa muna yatingati kwarantini iyoyo tichivachengetedza.
Tichitarisawo zviri kutaurwa neWHO iri kuti iyo pari zvino haikurudziri hayo nyika kuti dzimise ndege kuenda kana kubva kuChina. Semaonero enyu tichitarisa kuti Zimbabwe inodyidzana zvakanyanya neChina, pangava nechikonzero here chekuti Zimbabwe imise vanhu kuenda kana kubva kuChina?
Pari zvino ndinofunga kuti takangonaka kuteerera mazwi enyanzvi dziri kunatsa kuongorora chirwere ichi kunyanya iyo WHO. Vanhu vachafamba havo vachiri kupendurwa kufamba, asi toziva kuti chirwere ichi chikaira chapinda munyika tikasakwanisa kuita quarantine vanhu vanacho tikapararira togona kupinda mudambudziko guru stress, nokuti chirwere chinoti paradzei zvemhando yepamusoro ende hapana mushonga kana nhomba yekudzivirira. Kudzivirira kwedu kunongove ikoko kwokuona kuti vanhu vanacho vaitwa quarantine vaisa panzvimbo yavo kusvikira vapora vasazadze vamwe.
Avo vanga vari Dr. Henry Madzorera vakambova gurukota rezveutano vachitaura vari parunare muHarare. Tichiri panyaya iyi, chimwe chizvarwa cheZimbabwe chiri muBeijing kuChina, muzvare Samantha Sibanda, vanoti vanhu vari muguta ravo havasi kubvumidzwa kubuda mudzimba kuenda kumabasa nekuzvikoro senzira yekuedza kuti chirwere checoronavirus chisapararire. Muzvare Sibanda vatiwo vanhu vari kutorerwa mapasipoti avo nevakuru vakuru vehurumende yeChina senzira yekuti vasabude munzvimbo dzavari. Mavelas Mhlanganya weStudio 7 abata muzvare Sibanda kuti chinzwe zviri kuitika.
Inini ndinogara kuBeijing. Zvandingataure pari zvino ndezvekuti kutaura chokwadi handitomboziva zviri kuitika kunze, nokuti takavharirwa tiri palockdown. Saka hatisi kubvumidzwa kubuda mudzimba. Like unogona kubuda mumba mako tinokutenda nepaunogara. Kumabasa vanhu havasi kuenda, takanzi tisadzoke kumabasa. Saka kumabasa hakuna munhu ari kuenda kumabasa. Takapiwa date roro 17 kuti pamwe ndoo patichadzokera kumabasa, zvichireva kuti tini tagara mwedzi wese tisiri kuenda kumabasa. Kuzvikoro zvakangofananawo, zvikoro zvakavharwa, makampani ose akavharwa, hapana vanhu vari kuenda kumabasa. Saka vanhu vari kudzimba. Futi kune ito tumashop tutukutuku ito tunenge turimo, maybe you know, pamabuilding tumagrosa tudukuduku tunenge turi pamabuilding, ndo vanhu vari kuvhura imomomo. Badi naivo havasisina chikafu, nokuti kwekutenga kwacho chikafu mahoselasha akavharwa.
Bazi reutano reimomo muChina vari kunyatsotsanangura here kuti munhu angazive sei kuti ane chirwere checoronavirus?
Vari kutsanangura masymptoms acho kuti munhu ngazive sei vaisawo online kuti ukaona wakukosora kosora temperature yakwira kusvika over 38 vaisa ma numbers avari kuti tumira kumafoni kuti unogona kutaura nana chiremba uvaudza but vari kuti usaende kuchipatara unongofona nokuti kubuda ikokoko vari kufunga kuti pamwe ndopa unozospreada
zvizvarwa zveZimbabwe zviri imomo mamuri muBeijing mungazivo here kuti zvakamira sei parizvino
fuma Zimbabwe nsati tanzwa kuti pane anacho chirwere but tine maZimbabwe akatowandisa ari muWuhan macho momo makatangira outbreak iyoyo basically mastudents vanodzidza ikoko kuti tine maZimbabwe akatowandisa but hatisati tanzwa kuti pane anyone ati ane chirwere sasa
avo vanga vari chimwe chizvarwa cheZimbabwe chiri muguta reBeijing kuChina muzvare Samantha Sibanda vachitaura naMavelas Mhlanganya uyo Studio 7 vari kuChina kwakare. Yasvika nguva yekuti timbotarisa zviri kuitika kune dzimwe nyika. Britain yabuda mugungano reEuropean Union nasi pasina kunyatsowirirana muvanhu kuti izvi zvinorevei. Uyewo vakawanda vanoti remangwana reBritain neEU harina kunyatsomira zvakanaka. Moto unotyisa unogona kuvhiringidza guta guru remuAustralia reCanberra panguva iyo vakuru vakuru muguta iri vari kutara dambudziko iri sedambudziko rakakurisisa kutarisana neguta iri. Nasi muchirongwa chedu chatiri kutarisa mamiriro akaita nyaya dzechikafu tiri kumanikaland uko kwakaitika chisionekwe mudzi webwe apo mafasha memvura akauraya vanhu nekuparadza misha nezvirimwa. Mutori wenhau Loida Moyo anotipa nyaya inotevera.
Gore rapera kutanga muna kurume dunhu reManikaland pamwe nemamwe matunhu kuMozambique neMalawi akawirwa nedambudziko redutu mupengo remhepo nemafashamo emvura kana kuti cyclone Idai. Dutu mupengo iri rakauraya mazana evanhu uye vamwe vakayeredzwa nemvura kana kufushirwa nematombo zvekuti nanhasi mitumbi yavo haina kuwanikwa. Vamwe vakakuvara, vamwe vakaparadzirwa dzimba, zvipfuyo uye zvirimwa. Nzvimbo dzakasangana nedambudziko iri kunyanya dzinoti Chipinge, Chimanimani, Bwera, Bikita, Mutare, Gutu nechiredzi. Ko pane chachinja here mamiriro akaita zvinhu mudunhu iri? Amai Virginia Biza mugari kwa mutsvangwa kuChimanimani avo vakawirwawo netsaona yecyclone Idai vanoti zvinhu hazvina kumira zvakanaka uye vave kunonga svosve nemuromo.
Isusu tinotengeserwa nevatengesi anonga achitengesa magwere anonga ainawo 150 wazogona hake pamwe munoti 130 rand anonga achida ari marandi iwowavo. Saka umwe pashuga shuga tirikutengeserwa nema30 price umwe wozongotiwo 29 asi ashoma. So far izvozvi zvimafuta ari pa55.
Mai Lilian Mugano vekuChimanimani avo vanorama nekutengesa michero vanoti pavanoenda kwamutare kunotengesa zvinhu zvavo vanobva vatenga zvekudya nekuti kwavanogara mitengo inoramba ichingoita chamuramba mhuru.
Mamiriro akaita nzara ndokuti zvechikafu hakuna mari dzekuti titenge dzacho, mari dzacho hatidzioni. Ndosake muchizoona tichizoti tikauya zvedu kumusika kuti totengesa kuti tonouraramisa mhuri yedu kodobva tatenga kunoku nokuda kuti kumusha kwacho hatizvitsimudzi. Zviri kudhura zvakanyanya. Saka ndokuti ndikamutaurirai hangu price kuti zviri papurize yakati handinyatsoziva mapurize ngoti mapurize eko anongochinja zuva rega.
Mumwe mugari wekuChimanimani vaenergy chiri pasi vanoti chikafu chiri kunetsa kuwana sezvo vasina kukohwa zvakakwana uye kuwana rubatsiro kubva kune masangano ari kugovera chikafu mutoro.
Zainzana atambireka zvaizitobuda nemazvo vanonga zvichitofana nezara zvinhu zvakangochengetwa mumweya wavo zvaingobuda zvishoma pavanodira but vanotoona kuti vanonga zvichitofamba chitsvaga chibage chichi vanhu vasiri kutoona kudya kwakakwana nenyaya yehore vanonga zvichiitika ikoko Saka zvimwezvo zvichitoda kuti pange pana vanhu vanonga vachitomanejera kana kuuya wega kutopa vanhu vacho.
Hurumende inoti Cyclone Idai yakakanganisa magariro emhuri dzinosvika zviuru mazana maviri nemakumi manomwe nekuparadzira dzimba mhuri dzinodarika zviuru makumi mashanu, zvikoro zvinosvika zviuru zana nemakumi mana pamwe nemazambuko munzvimbo dzakawanda. Vachitaura pane mumwe musangano mavhiki mashoma apfuura, Mambo Musha vanoti kunyange yazvo hurumende iri kuedza nepainogona napo kubatsira huwandu hwevanhu vari kuda chokudya huri kuramba huchiwedzera zuva nezuva.
Hurumende hongu iri kumiramira chaizvo zvakasimba, asi nzara iriko. Inoda kuti hurumende ingoramba ichiwedzera, nekuti vambenge vachibatsirwa vanga vaine nhamba yanga ichizikanwa nehurumende. Asi zvone zvaita denga iri takutongoti chidunhu rese rofarira kuti ringe richitariswa rirangarirwe.
Vamwe vanhu vakaparadzirwa dzimba vachiri kugara mumatende sezvo hurumende yange ichitsvaga pekuti vaende kunogara. Mutevedzeri weGurugota rezvematunhu amai Mari Nchombo vanoti hurumende yakawanira vanhu ava nzvimbo yekugara.
Vane ma600 square meters nema900 square meters. What impressed me most was that panzvimbo yakapegwa iyoyo pane vamwe vanga vatoripo kare 150 residents. They were also incorporated into that scheme. Ndakabva ipapo ndikaenda kunoona vanhu vanoda kuitwa relocated vacho and takataura and we discussed and vakanditaurirawo zvichemo zvavo zvekuti vari kushuvira kuti kudai vangawana mabasa kana kuoniswa chekubata sevanoitwa relocated, uye vanga vachichema chema kuva vachida kugara panonzi paGreen Mountain. Asi testi ari kuitwa ari kuratidza kuti pangagona kuita problem yemvura kana vanhu vakaitwa resettled paarea iyoyo.
Nzara yegore rino yatekesherawo muguta reMutare sematauriro emumwe kanzura vaSimon Mapovire vebato reMDC.
Asipatuka zokuti munhu wese unofanira kubatsirwa, kungava kuruzevha, kungava mutaundi, because malocations ese edu atinogara tinozviziva kuti vanhu vanogara imomo havasi kuenda kubasa, vanogara vanhu vachembera, kunogara vanhu vakasiyana siyana. Munozviziva imi kuti government, central government, basa rinofanira kuita nderekuti central government inofanira kudistributa chikafu through social welfare. Social welfare izopa vanhu, asi ichipa vanhu kudaro haifani kutarisa nenyaya dzezvematongerwo enyika. Munhu wese munogara wemuzimbabwe, munhu wese mugari womunzvimbo iyeye anogara, zvematongerwo enyika zvinouya hazvidumburiri pamberi.
Mumwe mugari wemamutare amai Lina Rusinga vanoita basa rekutengesa zvakasiyana siyana vanoti vakaomerwa neupenyu sezvo zvekudya zviri kunetsa kuwana nekuda kwemitengo.
Kana tisikwanikwanisa kuwagona zve because school fees yacho iri kudhura tinoionepi. Ndikada kuti ndiye ndiite musika panapa hapana chandodini chandoaona kuti ndizodzokera futi ndinohodha. Handichatogoni ndatogara pazvinhu zviri kudhura munyika ino yeZimbabwe, hatizi kuti ndito.
Amai Patience Chingwena vanogara mamutare vachiitawo zvekutengesa airtime, avo vanoti vave kutonamatira kuti mvura irambe ichinaya kuti vawane chekubata.
Nzara iri kwetu totambudzika, totoshaya zvekuita because wakachipa wacho hune wakawandiwa nevanhu, hunowanikwa hwacho hune huchidhura, saka vanhu vari kushupika. Totodemba kuti dai mvura yanaya takwanisa kutowana zvomunda.
Kuri kutaurirana nezvedunhu reManicaland, Dr. Ellen Gwaradzimba vanoti dunhu ravo rinoda rubatsiro sezvo zvinhu zvisina kumira zvakanaka. Ndakamirira Studio 7 Mamutare, ndini Lwedha Moyo.
Mukuru weProphetic Healing and Deliverance Ministries vaWalter Magaya vari kuramba vakaomesa musoro panyaya yavakasungirwa muZimbabwe, vachiti vave kushanda nedzimwe nyika kuita kuti vakwanise kuparura mushonga weAguma uyo vanoti unorapa HIV, AIDS, gomarara nezvimwe. Kunyange hazvo vana chiremba vachiti hapana humbo hwacho. Shingirai Madondo anoti panyaya inotevera.
Vachitaura neStudio 7 kumucheto kwamunamato wakaita mudhorobha reFrancistown muBotswana neChina Maneru, vaMagaya vakati havazi kudzokera shure neurongwa hwavo hwawakasungirwa nemapurisa munambudzi 2018 mushure mekushambadza kuti vakanga vane mushonga unorapa HIV neAIDS. Mushure mekubvuma mhosva yekushambadza zvisiri pamutemo kuti wawana mushonga unorapa HIV neAIDS, vaMagaya vakabhadhariswa faindi yemazana manomwe madhora ekuAmerica muna kukadzi gore rakapera. Asi zvakaitika izvi hazvina kuodza vaMagaya mwoyo, avo vakaudza Studio 7 kuti vari mubishi kushanda nedzimwe nyika dzavasina kuda kudoma, idzo vakati dziri kuona mushonga weyaguma uri mhinduro kudambudziko reHIV AIDS.
Nyika yangu yanogapira zvakanaka. Kwa wari zvakaya seshoko. Kwaipaza ndiri kuita muchinyararire nedzimwe nyika. Kana vapedza kuzvigadzira muchana usa zvakare. So you know ndakatozosungwa nezvazvo. Bati mwarima zvakandiratidza enda chazvitedzera kusvika zvakabira zvakanaka.
Vamagaya vakati HIV AIDS yanetsa muAfrica nokudaro inoda kuti nyika dzose dziise musoro pamwe chete mukutsvaga mhinduro kudambudziko iri.
Nyaya AIDS idambudziko revanhu vatema, tichada kubatsira vanhu vatema. Takagona kusimudzirana pakutsvaga zvinotirapa chedu chega miti yedu tinosvika patinogona kudzikinurwa.
Vamagaya vakati vakaona zvakakodzera kuti vashande nedzimwe nyika nokuti Zimbabwe haina kuona chivimbo chokuti mushonga uyu ungapedza matenda anetsa munyika. Asi pamutongo wakapiwa Magaya muZimbabwe, kambani yavo yeAritha Medical Company yakavanikwa isina kunyoresa neMedicines Control Authority of Zimbabwe, uye inonzi haina kupiwa mvumo neHealth Professions Authority kuti iite tsvagiridzo dzekuona kuti mushonga waguma unoshanda here kana kuti kwete. Mumwe chiremba pachipatara chakazvimirira chega muFrancis San vasingapikuzvayo vashora vamagaya vachiti munhu ari kutsvaga mari.
Inenge iri nyaya yekuti yepopularity kuti vakwanise kuti chii vanhu vakawanda vauye kwavari pamwe ibhizinesi e ranongo achiitawo nokuti vakabatsira munhu vanoti apora vanhu vakawanda vachadi vachauya vakawanda.
Vamagaya vakambokonzeresa mutauro munyika mushure mekunge vasungwa nemhosva yekubata mumwe mudzimai chibaro, asi nyaya iyi yakazoraswa nedare redzimhosva mushure mekunge mumangara abvisa nyaya iyi zviri pamutemo. Ndakamirira Studio 7 muFrancis Town, Botswana. Ndini Shingirai Madondo.
Muchirongwa chedu cheLive Talk na 8 PM tiri kutarisa nyaya yedambudziko rechirwere checoronavirus. Kana muchida kupinda muchirongwa ichi kanawo kutumira mashoko kuStudio 7, shandisai WhatsApp number dzedu dzinoti 001-202-465-0318.
Kukogati za chikondero za itam sana upande.
nako kambo handiro dambudziko kubva kuna mushakabo Oliver tuko mutukudzika chekwa muri kachibva kuno ku Studio 7 iri mu Washington DC. Sezo nguva yedu yapera regai timbotarisa musiro yenhau dzedu dzanhasi. Mapurisa anorambidza MDC inotungamirwa navanelson Chamisa kuparura urongwa hwayo hwekutsvaira kuchitungiza. Mumwe mutevedzeri wemutungamiri wenyika vaConstantino Chiwenga vanoti dzidzo haisi yekuverenga mabhuku nekupasa chete asi inofanira kubatsira vanhu kuti vanzwisisane mudzimba. Tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi anokuonekera nemufaro ndini wenyu Blessing Zulu Dr. Yamina Mutungamiri Nkomo munhau dzeIsindebele.
Soko isika tisenda baku VOA Ndebele.